Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera wakanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 1, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvemari vamutuli Ncube nhasi vaparura urongwa hwekuwedzera mari ichashandiswa nehurumende. Zimbabwe inorangarira vanhu vakafa mumhirizhonga yakaitika gore rapera. America inoisa pazvirango retired Major General Anselm Namo Sanyatwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemari vamutuli Ncube nhasi vaparura urongwa hwekuwedzera mari ichashandiswa nehurumende hwemabhiriyoni 10 nemazana masere emamiriyoni emadhora. Izvi zvichaita kuti hurumende ishandise mabhiriyoni 10 nemasere nechidimbu. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vamutuli vatura bhajeti ravo kunhengo dzeZANPF chete mushure mekunge nhengo dzeMDC dzaramba kupinda mudare dzichiti hadzitori vamunangagwa semutungamiri wenyika. Vamunangagwa vange vari mudare nhasi. Vamutuli vati bhajeti ravo rine zvinangwa zvinosanganisira kusimudzira maindastry, kuwanisa vanhu chikafu chakakwana, kutsigira zvirongwa zvekurima, kubata vashandi vehurumende navana soro jena zvakanaka, pamwe nekuchengetedza vanotambura. Vati nekuda kwaizvozvo mari inota mbira vashandi vehurumende ichawedzerwa mubhajeti iri kubva pamabhiriyoni mana kusvika pamabhiriyoni matanhatu emaRTGS. Vamutuli vatiwo senzira yekurerutsira mushandi pakuoma kwaita zvinhu, hurumende yave kuzotanga kubata mutero pamunhu anotambira mazana manomwe nemakumi mashanu emadhora emaRTGS.
In order to cushion taxpayers against bracket creep,
kuti tirerutsire mushandi nekuti akwanise kutenga, ndave kukwidza mari yemihoro inobatirwa mutero kubva pa$350 kusvika pa$750.
$700.
Vatiwo hurumende inoda kusimbisa mabasa emhando dzemoto nekuona kuti nyika yava nemagetsi akakwana, nekudaro vapa mvumo kuzesa kuti ikwidze mutengo wemagetsi.
Tengo ye magetsi muzimba uchakwira kubva pa$0.986 per kilowatt hour, rinova senti rimwe rekuAmerica, kusvika pa$0.27 dzemari yemuno anova masensi matatu emari yekuAmerica, uye mutengo uyu uchiri pasi.
Vatiwo zesa inobvumidzwa kubhadharisa makambani nevaya vanowana mari dzekunze kuitira kuti vabhadhare magetsi nemadhora ekuAmerica. Vatiwo hurumende iri kubatsira vanotambura mumadhorobha nemaruwa nechikafu nezvimwe, pamwewo nekuvapa zvekufambisa zvakachipa. Vancuve vatiwo mutemo unopa masimba eupfumi kuvatema, uyo waisungira kuti vekunze vanoda kusima mari muzvicherwa zveplatinum nemangoda vape zvikamu makumi mashanu nechimwe kuvanhu vemuno uchabviswa, uye vekunze ava vanotaura nevemuno kuti vopanana zvikamu zvakawanda sei.
Mutemo weIndigenization and Economic Empowerment Act wave kubviswa uchitsiviwa neEconomic Empowerment Act inoenderana nedingindira rekuti Zimbabwe is open for business.
Vaenderera mberi vachiti vanotarisira kuwana rubatsiro rwemari inodarika mamiriyoni mazana matanhatu emadhora kubva kune dzimwe nyika nemasangano anopa rubatsiro. Zvichakadai, vamwe vatiwo vemakambani embozhanhare anoita zvekutumira nekutambira mari vave kuzobhadharawo mutero intermediated money transfer tax vachiti ndivo varikuita basa rekuchinja mari pamusika mutema vanongora nyaya dzeupfumi vapersistence kwanyanya vaudza Studio 7 kuti budget ravanwe rakanaka chose asi rango ipapa kuti hurumende ichashandisa mari yakawanda kudarika yaichawana
kuzondopera kwarugore tinenge tatoshandisa yakawanda mabhiriyoni kuda 18 asi ichipinda muhomwe tichitarisa 14 taita zvokudzokera kumashure kuya nekuti pane zvigozhero zviri pamberi saka apa zvinongotaridza zvoga kuti hongu vamutuli vari kushanda zvakanyanya asi vakadengedzera matambudziko ekumashure enyika
zvichakadai nhengo dzeMDC hadzina kupinda mudare dzichiti dzange dzichirangarira vanhu vakapfurwa vakafane masoja musi wa 1 nyamavhuvhu gore rapfuura uyewo hadziremekedze vamunangagwa semutungamiri wenyika mutauri wenational assembly advocate Jacob Mudenda vashora zvaitwa neMDC vachiti vamunangagwa ndiye mutungamiri wezimbabwe uye izvi zvakatotambirwa nemasangano akaita seUnited Nations neAfrican Union vapa mutongo wekuti nhengo dzeMDC dzisapiwe mari yadzo yadzinowana padzinouya kuparamenti Mende zvara nhasi nekuda kwezvadzaita asi mukuru wenhengo dzeMDC muparamende muzvare Tabita Kumalo vaudza Studio 7 kuti vachapikisa mutongo wava mudenda
isusu sematungamiriri veMDC hatina kuvinga mari muparamende tauya kuzomirira kodzero dzevana vemuZimbabwe vari kutambudzwa nezanupf iri kudla mari ichiba ichishungurudza vana vemuZimbabwe haisi nyaya yemari yatavinga muparamende toda kumirira kodzero dzevana
nhengo dzeparamende dzichaziya budget iri dzisati dzaripasisa svondo rinouya ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.
Hurumende yeAmerica nhasi yatemera zvirango zvekufamba retired Major General Anselm Namo Sanyatwe nemudzimai wavo Amai Chido Machona Sanyatwe vane venhengo yeparamende inomirira nyanga North mudare reparamende. Major General Sanyatwe ndovaitungamira mauto anochengetedza mutungamiri wenyika kana kuti Presidential Guard uye vakapomerwa mhosva yekutungamira mauto akapomerwa mhosva yekupfuura vanhu vairatidzira nevaizvifambira zvavo muHarare musi wa 1 nyamavhuvhu gore rapera. Vairatidzira vanoti vaisafara nenyaya yekuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yaironga tsoro yekubira sarudzo. Vasanyatwe vakasarudzwa nevaimbo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vatungamire Presidential Guard muna 2005 vachitora basa kubva kuna Brigadier General Armstrong Gunda. Muna 2017 mauta avaitungamira ndo akatungamirawo zvakanyanya kupidigurwa kwehurumende yavamugabe. Vachipa uchapupu kukomiti yaitungamirwa nevaive mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaKgalema Mohlande kuongorora kupfurwa kwakaitwa vanhu, Vasanyatwe vakaedza kunakurira nyoka menyu kune vanopikisa vachiti mamwe mabara ainge asina kubva kumauta avaitungamira. Asi vanopikisa vanoti izvi ndezvemugotsi matsuro. Gore rino vamunangagwa vakadoma Vasanyatwe kuti vave mumiriri weZimbabwe kuTanzania. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana.
Isu sehurumende yeZimbabwe chinoti hakuna chizvarwa cheZimbabwe chinokodzera kuiswa pamasanction neipi nyika zvayo zvisina kuenda nokuUnited Nations. Zvavanyora muchinyorwa chavo tazviona. Asi tinoti isusu sehurumende tiri kuita zvese zvatinoikwanisa kuti tiite kuti zviitiko zvakaitika musi wa 1 August nezvakaitika muna January zvipfuure maererano nezano rakapiwa necommission yakaiswa navamunangagwa ye Mohlande Commission. Mohlande Commission payakaiswa navamunangagwa hatina kunge taudzwa nanhingi kana nanhingi kuti tidaro, asi vamunangagwa neuchenjeri hwavo noutungamiriri hwavo ndo vakasarudza kuti ndo zvandaakuita izvi. Zvinoreva izvo kuti marecommendations akaitwa naiwayo vakamagamuchira.
Asika vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vamangwana vari kuti vakatoona sekuti Vasanyatwe ava vaipomerwawo mhosva nevamwe yekutungamira mauto musi uyu vakatokwidziridzwa vachiitwa miriri weZimbabwe kuTanzania, nekudaro zvikuratidza kuti hapana matano akatorwa takatarisana nayo.
Vasanyatwe havachatungamiriri mauto. ndochinchaka kosha ichocho. Asi kana tatati vatanosanyatswe nyaya iripo chaiyo ndekuti vasanyatswe ngavasafidza mhuri yavo, ngavafe nezhara, vasanyatswe ngavasana rimwe basa. Iyo zvimwe zvinhanho zvakasiyana nezvinhanho zvatiri. Zvinhanho zvatiri zvanarizvo zvokuti vanhu vanga vari apa vanogona kubvapo kuti kuti zviitiko izvi zvisaitika kechipiri. Ndochokutanga. Chechipiri ndechekuti icho vasanyatswa vana kuwandirwa mhosva, vasanyatswa vanopomerwa mhosva. Kubva kuAmerica kungava kuBritain kana kungava kupi zvako muEurope kana muAfrica, kupomerwa handi kubatwa nemhosva. Unofanira kutanga wachuchiswa wobatwa nemhosva. Saka havana conviction vasanyatswa.
Munyori mubatsire zvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi avati zviri kuitika zvinoratidza kuti Zimbabwe ichiri kuonekwa senyika isina utongo hwejekerere nenyika dzakabudirira.
Zvendingataura nedanho iri ndezvekuti zvinogwadza. Isu tanga tofunga kuti nyika zvayava muutongo humwe tichaita zvinhu zvinoita kuti tisaramba tiri paya panonzi paspotlight nedzimwe nyika, asi zvatoitika izvi zvinoratidza kuti taramba tiri paspotlight. Nyaya iri yokuti tinofanira kuvandudza nyaya dzekufambiswa kwezvematongerwo enyika muno nezvinoitawo zveupfumi, asi zvinenge zvaramba zvoramba kuitika. Saka nyaya dzezvirango izvi zvavatemerwa vashanyatwa nomudzimai wavo inyaya dzinoratidza kuti munyika hamuna kumira zvakanaka, nyika haisi kuvandudzika. Taramba todzokera shure patanga tichifunga kuti tabva pakabviswa vaMugabe.
Asi vehurumende vari kuti ivo vari kuedza kuita nepose pavanogona kuzadzikisa zvisungo zvekomisheni yaitungamirwa navamohlande iya, vachiti vanoda nguva uye America inenge yakurumidza kumedza kutsenga ichada.
Zvizhinji zvacho manyepo, vari kuda kuzviita kaatingati window dressing pachirungu, zvokuda kuvhara vanhu kuti zvakati ndo zviri kuitika. Asi chokwadi ndechekuti izvozvo hazvisizvo zviri kuitika, hatisati taona pagiraundi chapo chaipo vandudzo iri kuitika.
Totarisa iko kudyidzana kweZimbabwe neAmerica, izvi zvinosiya kudyidzana uku kuri papi chaizvo?
Kudyidzana kweZimbabwe neAmerica kucharamba kusina kumira zvakanaka, nengari iyoyo kuti hurumende haisi kuda kuti igadzirise zvinofanira kugadziriswa. Izvowo zviri kunzi neAmerica zvinofanira kugadziriswa. Masecurity sector reform, nyaya dzine chekuita nedzeikonomi kuti ivandudzwe, kuti nyaya dzefu idzi dzinofanira kuti dzichigadziriswa kuti agriculture yedu imire zvakanaka. Ndozvimwe zvofanira kuti zvigadziriswe kuti tiendere mberi, asi vanenge varamba kuzviramba.
Vanga vari vaErnest Mudzengi vanove mukuru wemedia center vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weMozambique vaFilipe Nyusi pamwe nemukuru webato rinopikisa reRenamo vaOsufo Momade vanyorerana chibvumirano nhasi chekupedza kusawirirana kwanga kuri pakati pemapato mavo maviri aya kwemakore akawanda. Vanhu vakawanda vafa nhasi zvichitevera kurwiswa nemuchadenga kwaitwa mauto anga achifora muguta guru reYemen reAden, ukuwo vamwe vanhu gumi vaurayiwa nemabhambu aputika pane imwe nzvimbo muguta iri. Nyika yasvitsa nhasi gore zvichitevera mhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu gore rapera mushure mesarudzo dzemusi wa30 Chikunguru idzo dzainzi neve bato rinopikisa reMDC dzaive dzisina kuchena. Mirishonga iyi yakasiya vanhu vatanhatu vaurayiwa, vamwe vanodarika gumi vakuwadzwa mushure mekupfurwa nemauto. Zvichitevera chiitiko ichi, hurumende yava munangagwa yakaumba komisheni yaitungamirwa nevaive mutungamiri weSouth Africa vaHalema Mohlande, iyo yakaburitsa gwaro reongororo pamusoro pechiitiko ichi. Komisheni iyi yakakurudzira kuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa igadzirise zvinhu zvakawanda, kusanganisira kuti vane chekuita nekurayiwa kwevanhu uku vatorerwe matano uye mhuri dzevakaurayiwa nevakakuwadzwa dziripwe. Asi kusvika pari nhasi zvinonzi hapana chati chaitwa. Izvo zvinonzi nevamwe zvinoratidza kuti hurumende haina chayakadzidza pamirishonga iyi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vaburitsawo mashoko ekurangarira zuva ranhasi iri, vachikurudzirawo kuti vane chekuita nekuurayiwa kwevanhu vatorerwe matano sezviri kukurudzirwa neMohlande Commission. Vanhu vanopfuura chiuru chimwe chete vakasungwa, vanhu gumi nevatanhatu vakafa, uye vanhu vanodarika mazana matanhatu vakakuvara mumhirizhonga yakazoitika munandira wegore rino. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mutevedzeri wemunyori anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reMDC valukutamborinyoka, pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yevechidiki muzano PF vatafadzwa mugwadi. Tatanga nekubvunza vatamborinyoka kuti vanoti kudii negore rapera mushure memhirizhonga iyi.
Chandingangotaura ndechekungotima kudondema amwe. Vamunangagwa vakasvika vachiti new dispensation asiri kungoona kuti umhondi huri kuenderera mberi kuponda vanhu. Nyaya iyoyi yekungorova vanhu nekudii nekuita madandafu evanhu iri kuenderera mberi. Komisheni yakasetwa zvayo vanhu vakanga vafa, asi kusvika nanhasi pari zvinezvi hapana chati chaitika. Komisheni yakaona mapurisa nemasoja vari vakauraya vanhu, asi kusvika patiri pana panhasi hapana kana mupurisa mumwe chete atambosungwa kana musoja mumwe chete atambosungwa. Saunobva vangoona zvese zvaiitika zvainge ingori poda chete yekuvhara kumeso, asi vanhu vachiziva zvakuti tiri mhondi.
Vamugadi.
Ndandichifunga kuti pavachataura vatamborinyoka vachati aiwa, nyika yanegore zvakaitika musi wa1 August zvaitika, vamhanya havo kunobata pamutayo. Komisheni yakati masoja nemapurisa ndo vakauraya vanhu, of which ipapo vari kureva zvavo nhema. Ndandichifunga kutitataurawo musa iwoyo kuti ndanditakwanisa gore isu sebato rinopikisa reMDC takureta mhirizhonga inova yakakonzeresa kuti mugozova nekushayikirwa kwehama neshamwari uye nekukuvara kwevanhu nekuda kwevhaiorensi yanga yasvika palevhel zvingaiti musi wa1 August ichikonzerwa nezvinhu zvaazvisina kudaidzirwa kana nezvinhu zvaazvisina kana namaturo ose. Zvinova zvinhu zvinonyadzisa chaizvo. Ndatichifunga kuda vachanyara nekuda kwezvavakakonzeresa musi wa1 August.
Aiwa,
ndingangoti zvangu tafadzwa ari kunyebana. Nekuti nyaya yatataura yakafadzwa here iye tafadzwa nenyaya yekurayiwa kwakaitwa vanhu. Nyaya yavasiri kuda kutaura ndeyekuti vachamisa vakaenda pamberi pekomishoni vakabuda pachona. Ende zvinozivikanwa nemunhu wese yekuti isu seMDC hatina kumbobvira takati vanhu vapinde mutsetse. Isu kana tichinge tadedzera kuti vanhu vapinde mutsetse kana kuti vaite mademonstrations anobvunzwa nebumburo remutemo section 59, tinobuda pachena tinototaura munhepfenyuro dzese nemumapepa kuti taakuita zvakati. Nekuti hatisi chechewo wapusa wapusa. Tiri musangano unotsigirwa neruzhinji, ndosaka tichikontrola mataundi ese, ndosaka vachamisa vakaita 2.6 million votes. Tinotsigirwa zvakakura chaizvo munyika muno. Asi mirizhonga yakaitwa nevanhu vakanga vapinda mustreet havakanga vasina kubodedzerwa neMDC kana navachamisa. Vanhu vakangoitawo zvavakanga vaita nokuti vaifunga kuti marizoti aifanira kukurumidza kubuda. Ende vanhu ivavo vakapinda mustreet ikodzero yavo yekuprotesta. Asi tatona kutaura ndechekuti totora here upenyu hwemunhu nekuti apinda mustreet achiita demonstration nekuda marizoti. Ataura iye kuti hapana humbo, asi tinotoona kuti tofunga tafadzwa ari kungofadzwa nekurayiwa kwavanhu. Haana kuverenga ripoti. Ukaenda papage 48 yeripoti unotonyatsotaura wega. Yakati vanhu vese vakaurayiwa nevakapondwa nevakakuvara vakakuvadzwa nemasoja nemapurisa. Komisheni iyo yakaenderera mberi ichiti vanhu ivava vakaita izvi ngavaende pamberi pedare, vaende pamberi vatongwe nemhosva dzavo. Asi nanhasi tirikungoona nyaya yakangonyarwa kunge mutsemvura iri muchirongo, hapana chati chaitika. Takangomirira setakamirira Kristo kuti tione kuti chii chichaitwa panyaya iyoyi.
Vangwadi, tingaona here zvakakumikidzwa nekomisheni iyi zvichizoitwa vane chekuita nekurayiwa kwevanhu vachimiswa pamberi pematare?
Chekusanganira kuti nhasi hatiri kukurukura pamusoro pemarecommendations kuti zvakabva mukomisheni iye, nekuti zvose vakazviverenga nguva yaizvo zvaifanira kuverenga vakazvinzwisisa within the context yazvakanyorwa nao. Zvinoreva ukatora ripoti woya nayo painterview inoyi woita uchiverenga masections uchisivira mamwe wadi kungobva waverenga marecommendations acho ose. marecommendations imo mumatambo rino muchaona kuti bato renyu rinozikanwa imi kuti ndiyo raenda richinokurudzira vana kuti hande tinodefenda vhoti yedu kana wapedza kuvhota pindai mastreets vabiti vanga vasingataureri mashoko iwayo vachitaura kuti muchaita
Vatamborinyoka, mashoko enyu ekupedzisira.
Chandirikutaura ndechekungoti chete vamunanga kwanga vatori responsibility ndiye mukuru wemasoja akaponda vanhu zvese zvekutaurwa naTafadzwa zvari kunyeba anotoziva iye kuti vachamisa vanoenda kuchechi vachamisa ndipasa vachamisa
Avanga vari vanongura zvematongerwo enyika vari nhengo yevechidiki mubato rezano PF vatafadzwa mugwadi. Manzwa zvakare kubva kumutevedzeri wemunyori anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reMDC vaLuke Tamborinyoka. Vaviri ava vanga vari parunare vari muHarare. Chirongwa chegore rino cheMandela Washington Fellowship chasvika kwamvura yacheka makumbo muWashington DC. Zimbabwe yanga yakamirirwa nevechidiki 42 kubva pavano mazana manomwe vakabva kuAfrica. Chirongwa ichi icho chaizikanwa nerekuti Young African Leaders Initiative chakatanga nevaimbo vemutungamiri weAmerica vaBarack Obama muna 2010. Nasi tatsikwa namuzvare Samantha Siwanda avakavamba sangano reSigns of Hope Trust Zimbabwe iro rinorwira kodzero dzevanhu vakaremara. Tinokutambirai nemufaro muzvare Siwanda.
Aiwa maita henyu.
Muzvare Siwanda, mungatiudza pamusoro pesangano renyu?
Sangano reSigns of Hope rakavambwa mugore ra2014. Isusu tinorwira kodzero dzevakaremara. Saka tinoita mapublic forum atinoshedza vanhu vachiuya kuzonzwa mairano nezvekuremara. And then tichipawo futi information, tinoshedza vanhu vari mutungamiri wenyika. Last time tange tina mayor akambouya, even macounselors anouya, veUNICEF vanouya kuzoti vape vakaremara information. Nekuti tinoona kuti dzimwe nguva zvinhu zvinoverengeka havazviwani, vamwe havaoni, vanoshandisa braille. Saka zvimwe zvinhu zvinenge zvisina kana kumbointerpretwa kana kumboitwa sei. Saka tinovashedza kuti tizovapa information. Uye tinopa mascholarship sevana. So far tiri kubhadharira vana 10 vane vari deaf kana kuti vasinganzwe. Ndio vatinobhadharira. Uye tinoita zvemalibrary. Tinodonata malibrary books kuzvikoro zvine vana vakaremara.
Ndokubatai muromo. Toita fast forward taamu America muri muchirongwa che Mandela Washington Fellowship. Chii chakaita kuti muzosvika kuno?
Chakaita kuti ndisvike kuno, it was just yange iri application. Saka unongo apply, unotaura basa raunoita, and then you go through selection process. Saka takaita izvozvo kuZimbabwe vaida 42. Saka ndofunga taka apply taka wanda kuma 1000 ikoko. Saka vaida 42 chet. Mm-hmm. Saka ndizo zvakaita kuti ndizopinda
muchirongwa. Mauya kuno makaenda kudunhu ripi?
Ndakaenda kuDelaware, ndiri ku State of Delaware, University of Delaware. Mm-hmm. Ndokwandandiri.
Zvii zvamakadzidza ikoko?
Takadzidza zvakawanda, leadership. Takapiwa futi imwe strength finder test. Zvokuti uzive kuti chii chaunogona, chii chausingagoni. Semutungamiriri unofanira kucomplimentwa nevamwe vanhu, handiti kushanda nevamwe. Saka ini ndakazoziva kuburikidza nechirongwa ichi kuti chii chandinonyatsogona. Saka vakatichuzira zvinhu 5 zvaunonyatsogona.
Mm-hmm.
And then kana wakuchuza mateams ako kana kuti vanhu vanokutsigira, wakuziva kuti ndivanani vandiri kuda kuti vapinde, vanondi complimenta ini zvandisingakoni.
Mm-hmm.
Ndoona kuti kazhinji ma leaders tinobata-bata kwese, of which it's not true, hatina ma strengths ese iwayo.
Mm-hmm.
Saka zvakandibetsera kuziva kuti ndepapi pandakasimba, ndepapi pandinoda mumwe munhu kuti anditsigire. Eh.
Tinoona uchirongwa ichi chasvika kwamvura yachika makumbo nhasi, chapera nhasi, makudzokera kumusha. Zvii zvamuri kutakura?
Zvandiri kutakura ndezvekuti vechidiki vanofanira kupindira kana kuti kubetseredza nyika yedu kuti iende mberi. Development is really dependent on young people. Saka isusu vechidiki ndisu tinofanira kusimuka izvozvi. Tinoona kuti generation yange iri mberi kwedu vakatakurawo ma AK-47 handiti vakaenda vakanorwa hondo. Vangu vasiri vanhu vakuru. Nesuo this time takuda kuti vechidiki vasimuke. And pane zvinhu zvakawanda zvakataurika kuti you know tine mari yakawanda yaka investwa matiri kubva tiri vana chaiko education. Saka zvinoda kuti wo nesuo tive responsible. Tive ma leaders kwete kungo tindakaona kuzoona chete. Ehe.
Tinotenda zvikuru muzvare Samantha Suwanda vakavamba sangano re Signs of Hope Trust Zimbabwe vachitaura vari muno mustudio 7. Taita rombo rakanaka zvakare rekutsikwa neimwe nhengo iye chirongwa cheMandela Washington Fellowship. Vari va Robson Chere vanove Secretary General kana munyore mukuru wesangano revarairidzi reATUZ Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Togamuchirai muchirongwa vachere.
Ndinotenda kuwana.
Taurisai vachere, muda kuti vateereri vandirovere kuti vachere mavapei.
Aiwa, ndinotenda vakandemirira kuva pachirongwa.
Tinoona vachere vanhu vanozikanwa zvikuru nesangano ravo reATUZ. Asi vakawanda vanoda kuzva kuti vachere chii chakasvitsa kuti vaende kuAmerica.
Vachere kuti vauye kuno kuAmerica inyaya yebasa ravanobata vari kumusha. Basa randinobata riri rezvedzidzo semurairidzi wesainzi. Tiuyezve ndichimiririra varairidzi zvekare. Saka izvozvo zvandinoita ndizvo zvakaita kuti ndinge ndichikwanisa kunge ndichisvika kuno. Ndaka applyawo process sezvakaita vamwe wese. Ndakaendawo kuma interview ndikazokwanisawo kuselectwa pa final list yevanhu 42 vakauya kuno. Saka ndakauya ndichinyanyo fokasa nezve education.
Mm-hmm. Masvika muno makaenda kudunhu ripi uye mamune kana investi kana vapi vamaishanda navo?
Ndasvika muno ndakaenda kuKansas State, ndiri pauniversity yeKansas State University, ndokwandanga ndiri.
Zvamakadzidza zvamakutakura nhasi chirongwa chapetwa zvii, nekuti tinoona vamwe vanogona kungodzokera kumusha vachibva kumisangano vachingoti kuma takabatwa zvakanaka takadya kwatatiri. Vachere vari kutakurei?
Vachere vari kutakura zvakawanda zvichabetsera nyika yedu kunyanya panyaya yedzidzo. Ndiri kuKansas ndakakwaniswa kunzi ndichifambawo muzvikoro zvemuno ndichiona kuti vanozvifambisa sei. Tinoona America inyika yakabudira zvikuru panyaya development. Saka ndakaona zvakawanda kunyaya dzeIT, kunyaya dzemacurriculum awa vanoita yatinoti hwaro hwedzidzo hunenge huriko kuzvikoro. Hwaro hunoenderana nebudiriro yemunharaunda inoita kuti nharaunda yacho inge ichisumukira zvekare. Saka ndo zvimwe zvezvinhu semurairidzi zvandichange ndichatakura kumusha seunion tonodzidzisawo maticha kuti no, tinoda curriculum yekuti nyika yedu ibudirire. Curriculum iyi tinoita sei? Tinenge tine nzvimbo dzakasiyana-siyana. Tine nzvimbo dzakaita sana matebeleland dzinochengetwa mombe. Tikadzidzisa vanhu vana vakakura
vachiona vachere nguva yaita diki. Asi tinoziva kuti mune zvakawanda zvamuri kutakurira vana vechikoro pamwe nevamunoshanda navo musangano renyu. Avo ndava Robson Chere, munyori wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vari muno mustudio. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Gurukota rezvemari Wamthuli Ncube nhasi vaparura urongwa hwekuwedzera mari ichashandiswa nehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonika ine mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 1 kuNcwabakazi 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, iningi selisole uluhlu lwesikhwama sendleko kahulumende i-supplementary budget etholwe ngumphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube edalele ephalamende namuhla. Elamelika selethe seyizijeziso owayengumqondisi wohlangothi lwebutho olwabulala abantu abayisithupha ababetshengisela eHarare nyakenye ngemva kokhetho. EleZimbabwe namhla lifikise umnyaka ogcweleyo ngemva kokubulawa kwabantu abayisithupha ngamasotsha ngesikhathi betshengisela eHarare besithi iZimbabwe Electoral Commission yayisiphuzile ukwethula impumela yokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iningi selisole kakhulu uluhlu lwesikhwama sendleko kahulumende i-supplementary budget ethulwe ngumphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube edalele ephalamende namuhla. Iningi lithi ibhajethi le kayisoze iphathise ekulungisiseni inkinga uZulu abhekane lazo. Kubika uBathabile Masuku.
Isikhwama selizwe esethulwe phambi kwamalunga edalele ephalamende awebandla leZANU PF singamabhiliyoni phose angamachumi amabili i-18.62 zimdollars, njalo lokho singeneli inhlelo zonke eziqoqwe nguhulumende. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende uzama ukuphathisa ikampani kagetsi eyezesa ukuthi yenelise ukuthenga ugetsi, ngakho ke intengo yawo isikhweziwe kusukela lamhla isuka ku 9 cents per kilowatt isiya ku 27 cents per kilowatt ngamadola eZimbabwe, njalo amakampani embayo amamine azabhadala ngedola lakwele Melika.
The electricity tariff for domestic consumers will be increased from an average of 9.86 cents per kilowatt hour, it's about 1 US cent, to an average of 27 Zimbabwe cents per kilowatt hour, which is 3 US cents per kilowatt hour, and that will be a subsidized rate.
Intengo yamandla kagetsi isizakhwezwa isuka ku $9.86 ku kilowatt elilodwa okulingana le cent elilodwa leMelika isiya ku 27 cents per kilowatt okulingana lama cent amathathu eMelika.
Okunye njalo okwethulwe nguNcube yikuthi isilinganiso seholo lezisebenzi okumele siqale ukukhitshelwa umthelo owepay as you earn sesiguqulwe sisuka kumadola angamakhulu amathathu lengxenye i-$350 sisiya kumadola angamachumi ayisikhombisa lengxenye i-$750, ethi le yimizamo kahulumende yokwenza impilo yezisebenzi zakhe ibe ngconywana. Lokhu kudabule inhliziyo zabaningi abathi uhulumende bekumele akhweze iholo. Omunye wabo ngumnumzana Michael Ndiweni ongumqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyebulawayo Vendors and Traders Association.
Ukukhweza iholo labantu uqakatheke kakhulu, akula ngqondo ukuthi umphathintambo wezemali athi yena kule mali eseleyo. Nxa sikhangela kodwa kubhajethi yakhe sibona ukuthi imali zabantu azikhushulwanga. Ngakunjalo ke akuzwakali kakuhle ukuthi isurplus leyo ingaphi, isebenzani.
Umnumzana Effort Ncube ongumcebisi we-National Consumer Rights Association uvumelana londiweni.
Into edingakalayo ukuba abantu bakhwezelwe amaholo, ukuba kulokhu kujintshwa ukuthiwe khona abantu abathelayo sisusiwe ku-350,000 yasiwa ku-750,000. Kakuncedi ngokuba vele abantu kabafiki kuzona lezo zimali.
Amalunga edale lephalamende awebandla le-MDC ale ukungena kulumhlangano etshengisela ukuthi awemukeli umongameli Emmerson Mnangagwa njengomkhokheli weZimbabwe bethi watshontsha ukhetho. Umgcinisihlalo webandla le-MDC unkosazana Thabita Khumalo uchasisa ngaleli nyathelo labo.
Ekhumbula abanye bentu ababulawa mhlaka 1 August bebulawa nguhulumende yezanu ngokubadubula. So besihlangene njengabantwana be-MDC labantwana baseZimbabwe sikhumbula lelo langa ukuthi sibe sephalamende lapho sibone khona u-Emmerson Mnangagwa esiza ephalamende. Sonke siyazi njengebandla le-MDC u-Emmerson Mnangagwa akazange awine kukhetho. Wantshontsha ukhetho lwabantwana baseZimbabwe. So thina kasimkhangeli njalo asimthathi njengoprezidenti welizwe.
Uluhlu lwendleko yesikhwama sikahulumende olwethulwe lamhlanje lusolwe ngabaningi bethi ibhajethi le ayivezi uzwelo lukahulumende kuzulu weZimbabwe ngoba intengo yempahla ikhuphuka mihla ngemihla kodwa iholo lezisebenzi lingakhuphuki. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Elemelika selethese izijeziso owayengumqondisi wohlangothi lwebutho olwabulala abantu abayisithupha ababetshengisela eHarare nyakenye ngemva kokhetho umnumzana Anselim Namosanyatwe. Phezu kwesehlakalo lesi kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Embikwena wethu lenamuhla uhulumende weMelika wazise njalo ukuthi wethese umkasanyathwe uchilo machawona izijeziso ezifanayo. Usanyathwe usanda khethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuba ngumeli weZimbabwe kwele Tanzania. IMelika ithi iphatheke kabi kakhulu ngokuthi kuze kube namuhla sokwanele umnyaka nje akula socha kumbe ipolisa elibotshwe phezu kokudutshulwa lokubulawa kwabayisithupha laba ngosuku lwanamhlanje nyakenye kanye lalabo ababulala abantu abalitshumi lantathu ngozibandlela lonyaka. Ngokunjalo, elemelika likhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuthi ajezise abantu laba njalo ahloniphe amalungelo oluntu. Umanyano we-European Union lawo wethule inkuthazo efanayo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume olwela amalungelo oluntu, umnumzana Charles Nyoni.
Lo okunje kutshengisa okusegcekeni ukuthi uhulumende wase-America uzimisele ukugcina olungelo owabantu bonke nje jikelele. Okutshengisa ukuthi owethu owalapha aseZimbabwe vele kalani lokulondoloza amalungelo kaZulu. Ngoba lo umnumzana usanyathe uselesikhathi kusukisela lapho ayekhokhela khona amabutho lapho kwadutshulwa khona abantu namhlanje sekuze kugqwaliswa ukuba ngumnyaka i-one year since kwaba le ntakela le eyokudutshulwa kwabantu kodwa akazange abotshwe njalo kazange kube lo muntu owajeziswayo nje. Okutshengisayo ukuthi uhulumende uzimisele ukuvikela abantu abayephula umthetho njalo nokuvikela abantu abasebenza umsebenzi wokungcindezela uZulu.
Kodwa singathi izijeziso ziyasebenza yini Nyoni nxa sikhangela ukuthi sesiside isikhathi uhulumende weMelika ethese amalunga ezanu-PF izijeziso kodwa akulabubelo obuba khona kundaba zokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu.
Masingakhohlwa nje lapha mnumzana ukuthi izijeziso lezi nje yimhlobo lo abawuthi ngesilungu ama-targeted sanctions okutsho ukuthi zikondane ngamuntu ngamuntu lo oyabe efakwe kuwo lawa ama-sanctions. So ziyasebenza ngoba singakhangela uhulumende walapha ubhizi uyadidizela nje ngokuhlabela nje emini lebusuku ukuthi ngakukhitshwa ama-sanctions, ngakukhitshwa ama-sanctions kuze kube labantu abasehlezi okwamaviki ambalwa ngase embassy yase-America lapha bezama ukuthi kukhitshwe la ama-sanctions okutshengisayo kusegcekeni ukuthi ayasebenza ngoba abuhlungu kibo labo abaphiwe lawo izijeziso.
Uhulumende weZimbabwe yena uyazihlupha yini, uyazama na ukulungisisa udaba lwamalungelo oluntu?
Hayi, iqiniso lihle nje mnumzane, uhulumende walapha eZimbabwe lo okhokhelwa nguMnangagwa kalani nje ngamalungelo abantu.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo oluntu, sixoxela eseHarare. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana utshele iStudio 7 ukuthi bayazisola kakhulu izijeziso zeMelika lezi esithi kazikho emthethweni. Wengeze wathi uhulumende weZANU-PF uphakathi kokulandela izixwayiso ezethulwa yikomishini eyaphenya udaba lokubulawa kwabantu laba eyayikhokhelwa ngowake waba ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Kgalema Motlanthe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abalwa impi yenkululeko abasemhlubulweni wangezansi yamandebeleni sebexwayise uhulumende ukuthi anakekele inhlalakahle yabo, njalo bathi bafuna ukuphiwa izindlu lezimota bebongwa ngomsebenzi wokukhulula ilizwe. Phezu kwalokho bafuna njalo ukuthi imali abayithola ngenyanga yengezwe ngoba intengo yempahla lokudla iqonga mihla ngemihla. Kubika u-Albert Ncube.
Emhlanganweni wabalwa impi yenkululeko labo komiti yedalele ephalamende ebona ngezomvikela okhunjelwe Jawondawol ekwanda ngomvulo, amahovetsi bebesidla amalahle besekheza uhulumende umlando ungabananzi. Bathi bafuna isiphatho silabanye babo abazamazweni angomakhelwane anjenge-South Africa leNamibia. Kungakho umnumzana Witness Sebata uthi uhulumende kumele baphe izindlu ngamunye.
Besicela wonke ama-veterans wabonge ngokulandelayo, omunye lomunye wakhe lapho ahlala khona ngakhelwe indlu.
Omunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Thuso Maphala uthi imali abayiphiwa ngokulumende ayiseneli, kungakho kuyadinga ukuthi yengezwe.
Thina sithola 240 belingane dollar America kuyayitshintsha wasosekubuya Intermarket Bank etshintsha imali kusetshenziswa imali yemarket kathesi dollar America li-8 RTGS to $1. Thina siloko siku-$240 bemali kathi ungani kungatshintshanga kwamantiplayo u-240 ngo-9 kuthi sithole imali ebonakalayo behambelana nalo muntu usukhona.
Umnumzana Redo Mpofu, omunye wabalwa impi yenkululeko, uthi bafuna uhulumende afake imali eceleni ezabancedisa lapho bephathekile.
I'm proposing that there be a special fund ku-Minister of Health ezakhetha for ama-special illnesses treatments lokuthi nxa sifuna ukuthi siye-treatwa outside the country lathi sibe ne-opportunity ngoba we fought for this country.
Umnumzana Quality Moyo ongasabona emehlweni uthi kuyadingeka ukuthi ama-overs anobugoga obadalwa yimpi baphiwe imali ethe xaxa.
Ngemva kohlupho oluvele lukhona phezu kwama-veterans bona sebebuya babe lohlupho solungezelelwe olokuba lobulima obokuthi kathesi nginje kangiboni kodwa ngikholwa yenali imali eholwa ngama-veterans kufanele ngiphile layo ngayo le muli yami kungelayinye into engayenza. Kudalwe ikuvela kwabo empini
Unkosikazi Luckstar Gumbi uthi njengabesifazana abalwa impi enkululeko bancindezela emapulazini ngoba behlezi bekhitshwa.
Sasilama A1 ukuthi nxa ukuthi yithi esasisemasimini angkhona, but namhlanje ama-A1 akhona asiselawo. Mina ngibele 5 ama-offer letters. As it is now, I don't have even plans. Thina yithi abanikazi bangkhona esahlupheka kakhulu sihleze egangeni. Abantu bathi siwatshile behlupheka ukuthi sithole lawo maplasi.
Umnumzana Gilbert Dube uthi yena ufuna impahla yezaphu ibisele kubanikazi.
Ama-ovesi ayevele ehlakaniphile kwazi ukuthi iland vele iyadilwelwa njalo iyade siyifuna. Sicela ukuthi ngayibuyiselwa abantu labo baphila ngcono abanikazi.
Ngaphandle kwalokhu, ama-ovesi bathi bafuna ukuthi imali yokubhadalela abantu ababo esikolo iphume ngokuphangisa. Bathi bafuna njalo izimota ezisuka kuhulumende baphinde bavunyelwe ukungenisa impahla evela kwamanye amazwe bengabhadalanga imithelo yeduty. Umnumzana Albert Ngulube olilunga lekomiti edalele ephalamende ebona ngezomvikela uthi bazahambisa izikhalazo lezi kudalele ephalamende.
Liqinise lelo awusunokhathisinasikhangela ungani sishiyeni impijana. But ungakhangela ukuthi sisesingamakhomrisi emakandeni sonke sasifanana khathesi kungani kuyachiyana sifuna ukuthi sibuyele emuva sizingabantu rather than bani singela bandlulo singela ukuthi lo uyashela lo uyathola.
Abalwa impi enkululeko laba bathi bafuna njalo ukuvunyelwa ukuhlangana lo mongameli welizwe kanye ngomnyaka ukuze bethule izikhalazo zabo kuye mathupha. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Live talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela utaba lokuthi sokwedlule umnyaka kudutshulwe kwabulawa abantu abayisithupha libutho ngosuku lwalamhlanje olukamhlaka 1 Ncwabakazi ngemva kokhetho olwedluleyo. Thumelani i-text message ngonombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. EliZimbabwe namuhla lifikise umnyaka ogcweleyo ngemva kokubulawa kwabantu abayisithupha ngamasotsha ngesikhathi betshengisela eHarare besithi iZimbabwe Electoral Commission yayisiphuzile ukwethula impumela yokhetho. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa labanye bathi okudanisayo yikuthi ababulala abantu laba kanye lababulala abantu abaphose bafika amashumi amabili ngozibandlela kabakajeziswa lanxa ikhomishini eyayikhokhelwa ngumnumzana Halema Mohlante yathi kumele uhulumende athathe amanyathelo ajezise laba bantu. Iningi likhala njalo ngokuthi lanxa sokwedlule umnyaka ukhetho lwenziwe akulalutho uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa aselwenzile ukuthuthukisa impilo kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isikhulumeli se-MDC umnumzana Daniel Mologela lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule onguye osungula lingxoxo.
Ngiyananzelela ukuthi umbuso kaMgabe usungenise phakathi kobunzima obuningi kakhulu. Abantu sebengani sebezibalahlekelwa lithemba lokuthi into zizalunga. Ngokunjalo abantu bajahile kakhulu ukuthi alube into zingalunga ngoba sokuyisikhathi esikhulu kakhulu abantu belokube phakathi kobunzima. Yikho kwenza abantu bengani abalakho ukubekezela. Kodwa mina mbenisithi mina akulakwehluleka lapha ngoba uhulumende lo okhona nguhulumende omutsha. I-economy ifile, ilizwe bese lifile. Ngiyananzelela ukuthi isikhathi amabheri achick abuya ngesikhathi sikamgabe, amabhondi abuya ngesikhathi sikamgabe, yonke into embi yabuya ngesikhathi sikamgabe ekugcineni kombuso kamgabe.
Baba Mologela nango uGawula uyamuzwa uthi inkinga elilayo njenge-MDC ilabantu beZimbabwe ukuthi kalilakho ukubekezela.
kuyamangalisa uma ngisizwa ibandla leZANU-P F namhla selimphika uMgabe, ngoba uMgabe uhlele isikhathi eside lapha eZimbabwe engumongameli ngenxa yeZANU-P F yona leyo. Iminyaka yonke leyi abantu beZimbabwe bekhala ngombuso kaMgabe besithi kumele asuke esihlalweni. Yiyo yona le iZANU-P F ekade imzikela. Khathesi sebesenza ngathi abasamanzi umuntu wakhe. Uma sikhuluma khathesi thina njenge-MDC sithi thina vele siqalisa ukufonywa 1999. Kwaso kuvele obala ukuthi iZANU-P F loMgabe sebehlulekile. Bona balwisa sawina ama-election basiqila. Kaningi silokhu esina ama-election ikakhulu ngo-2008. UPresident Tsvangirai wawina ama-election wathatha inyanga ukuthi bakhuluma ama-results bayatshintsha. So imbali yeZimbabwe ayimelanga ibalise kubalisa umnyaka omunye kuphela, kumele ibalwe kusukela 1980. Inyakanyaka eyenzakele eZimbabwe since 1980 yenziwe iZANU-P F, ikhokhelwa ngomgabe lo idu bekhona isikhathi sonke lesi. So i-MDC ithi yona ED and ZANU-P F must go, sebehlulekile, akulasikhathi sokubekezela, they must go now.
Akusiphe okubili kumbe okuthathu babagawule eselikufezile ongathi sokuthuthukise impilo zikaZulu phakathi komnyaka owodwa lo lise mbusweni ngemva kokhetho.
Okumnanga ngento esezenzile ziyakhanya. One, use okokuqala ikulungisa indaba ye-transport ehlishupha kakhulu both ku-urban naku-rural, yiko sokukhona osokuphiwe khona abantu sebekwanisa ukuthi bahambe, kodwa lanxa imota zingakayeneli iza kweneli i-transport engcono. Yikho-ke kusiya phambili uhlelo lwe-transport luyalungiswa kuyo bonke abahlaleli emadolobheni lebakhaya. Okwesibili, sizalwisa i-corruption. I-corruption yiyo esilimazayo, ama-sanctions alalutho, but i-corruption i-corruption futhi leyi ayikho kuZANU-P F kuphela. Ungakhangela la ma-councillor, ama-councils akhokhelwa yi-MDC abonile nge-corruption. Amasela akhona kuZANU-P F akhona naku-MDC maningi kulapha emaphathini nala amabili nala ezikhuluma ngawo. Asilindeni sibone kuhamba kusiya phambili, and ngokunjalo i-corruption besiyilwisa kathesi. Abantu abanika isikhathi uhulumende lokhona, uhulumende kaMnangagwa, uhulumende omutsha engabalelwa kuhulumende kaMgabe. Ngokunjalo ngithi mina asibekezeleni izinto ziyalunga.
Kumele azi uba uGali ukuthini i-election e-disputwa yi-MDC asoyekhansili kumbe ka-MP, yi-election kabani ka-president, yiyo sagqibelezelwa khona. So thina njenge-MDC siyakwazi ukuthi uChamisa wazuza 2.6 million votes, u-ED wazuza 2.2 million votes. So uChamisa wawina nge-400,000 votes, yinto esiyaziyo njenge-MDC. So amana results ayenziwa izekhilana ngamanga. So yinto thina esitsho ukuthi u-ED waliwa ngabantu beZimbabwe, yikho thina sikwali ukuthi ngumongameli weZimbabwe. Siyakwazi ukuthi njengabantu beZimbabwe ukuthini mhlaka-1 August abantu abafaya eHarare ababulawanga ngomunye umuntu ngaphandle kwamabutho eZimbabwe. I-commission of inquiry kamunhlante naye yakufakaza khonokho. Up to namhla ama-recommendation aphume ngo-December, uhulumende kaMnangagwa akakwanisi ukuthi alandelele izibopho ezaphiwa yi-commission kamunhlante. Ngo-January siyakwazi ukuthi babulala abantu abadlula laba abafa ngo-August, baze bavala le internet. So abakafundi lokufunda ukuthini okwenzakala ngo-August kumbe ngo-January, balokhu benjalo belokhu behlukumeza abantu. Uhulumende weZimbabwe ulokhu elodlame, ulokhu elodlakela. Iqiniso yikuthi abantu beZimbabwe bayakwazi ukuthi iZANU-P F siyehluleka kudala. Okwenza ibe ilokhu ibamba umbuso ngamabutho, ngamasotsha, isecoup government le. Kungela amasotsha aba kudala yaxotsha abantu beZimbabwe.
Baba Gawule,
lindela ubone uNkulunkulu kasigcine siphila, ukubona ukuthi abantu amasela akhona ku-MDC, kulezi gangi ku-MDC, kulezi gangi kuZANU-P F, akulanihlanganiswe nalezi gangi. Abantu bonke abangcolileyo laba kumele bejeziswe ngendlela enjalo. Kungathiwa nxa sokujeziswa abantu lakuthiwa yimpi zeZANU-P F, yimpi zeZANU-P F ezivela ngazo.
Akuyigqibe Molokela,
mina ngithi bantu beZimbabwe isikhathi sokubekezela sesaphela kudala, sokwehlule ZANU-P F, sokuyisikhathi sokuthi kungena abanye, kuthina kudedelana, sokuyisikhathi sokuthi i-MDC ibe nguhulumende omutsha, uPresident Jamisa ancedise iZimbabwe siye phambili. So hayi, njengoba sekuyi-one year ama-elections atshontshwa, kule ndlela esizazama ukuthi sincedise iZimbabwe ukuthi siye phambili ngayo, ngoba siyakwazi ukuthi nima singasebenza la maZimbabwe sizawutshintsha umbuso lo wamasela. Siyabonga.
Lo-ke ngumnumzana Daniel Molokela, isikhulumeli sebandla le-MDC, ubekhuluma ecingweni endawonye lelunga leZANU-P F umnumzana Belief Gawule. Abasakhulayo abasuke eZimbabwe la kwamanye amazwe belanda uhlelo lokuzithuthukisa olweMandela Washington Fellowship bagqibe uhlelo lolulamhlanje ngemva kokuqhuba izifundo zabo khonapha eMelika okwenyanga eyodwa lamaviki amabili. Baphindela ekhaya kusasa. Selomunye wabo unkosazana Samantha Espanda. Ngiyakwamukela uhlelo Maspanda.
Ngiyabonga.
Yebo, lunjani lolu hlelo? Kuyini okumqoka okufundile?
Uhlelo lolu beluluhle kakhulu. Kulezinto eziningi ngizibonile ezingekho ekhaya. Ebe ngifisa kakhulu ukuthi ngabe lami ngiyakwanisa ukuthi ngikwenze sembuyelile. Kade kukuhle njalo sibe lenyi strength finder test esiyenzileyo okuthi uyakwanisa ukuba ukubona izinto ozenelisayo kakhulu lezinye izinto ongazenelisiyo. So njengabathungameli sijala ukubamba bamba yonke into, but mbona ukuthi bathi kumele ukhangele khonokho okukwanisayo and then abanye yibo abasebenza kusekela emsebenzini wakho. So basifundise kakhulu nge-collaboration, lokuthi nxa ungumthungameli yikuyini okukwanisa kakhulu. And then ku team yakho ufaka abantu abanjani. Sihlangane futhi labantu abaningi abaqhakathekileyo. O Ben Carson, siyamazo yi surgeon sahlangana laye. Sahlangana lo William Kwamkhamba, owayenzelwe imovie yakhe The Boy Who Harnessed the Wind. Hey, bekukuhle ukuphoma kuba ku presence yona leyo bekhuluma. Kusitshintshile kakhulu ngoba kuyatshengisa ukuthi there is a lot of potential ebantwini wonke.
Ekhaya kahle kahle wenzani?
Ekhaya ngingumthungameli we Science of Hope Trust. Ngayiqalisa kumbe ukusungula ngo-2014. Inhlanganiso leyi incedisana labakhubazekileyo, sinika i-information, sinika lama-scholarships abantwana abadef, njalo sivula ama-library ezikolo ezilabantwana abakhubazekileyo.
Mhm, kukhona okufundileyo mpela okuhambelana lokugcinwa kumbe lokuphathisa abakhubazekileyo kumbe ufunde ngobukhokheli nje in general.
Okay, so kuyuniversity esiyabe sikiyo bayasilungisela ama trips esihamba kiyo. So mina ba ngahamba ezikolo ezinjenge Delaware School of the Deaf. So lapho ba abafundisa khona abantwana abangezwayo endlebeni. So ngibonile kakhulu ukuchiyana kwezinto esizenzayo kubantwana abangezwa endlebeni lapha eAmerica izinto abazenzayo. So ngaqalisa i-documentary ukurecord i-documentary ngenxa yakhona lokho. So lama footage videos amaningi kakhulu emfuna ukuthi ngize ngwa jengise abantu ekhaya ukwenzela ukuthi sikwanise ukuthi sithuthukise imfundo yabakhubazekile.
Ngathi wenelisile yini ukuxhumana labanye la share ama notes la nikana ama phone number okuthi baza kunceda in future lawe wenelise ukubanceda njengoba selibuyele emakhaya nje.
Ye kakhulu. Umuntu enisebenza la ku documentary ngu Debra ngwe Nigeria. So sifuna ukuthi siyenze i exchange summit on education. Sikhangelele abantwana abakhubazekileyo kakhulu ngoba laye uphathana labantwana abakhubazekileyo e Nigeria. So sifuna ukuyenza konke lokhu sisonke. And then saba lelanga elalifakwe eceleni ele networking. Njalo lasezikolo lapho sasikhona saphiwa ama mentors yethu thina e Delaware sasile 2. Ukuthi uyabe khona oyenza umsebenzi wakho njalo lomunye ofundayo oyabe senza ama subjects ahambelana la wakho. So kungcedile kakhulu, siya exchange ama notes, ngaba interviewer, kwakukuhle kakhulu.
Mhm, hayi siyabonga Maspanda, sikufisela inhlanhla njengoba usubuyela nje ekhaya.
Hayi lami mbongile.
Aha, Samantha Spanda ngomunye waba kuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Lizwile njalo esithi ungumkhokheli wenhlanganiso ye Signs of Hope Trust. Ube khona pa emsakazweni we Studio 7. Ukuziphetha ke ebezihamba phambili ezosuku sikhangele bezihamba phambili. Inengi selisole uluhlu lwesikhwama sendleko kahulumende i-supplementary budget ethulwe ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ePhalamende namuhla. kwanele emthwakazi kaehlukane olivalelisayo ngontungamile inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.